Vachamisa vataura mashoko aya nhasi panhandare pamurombedzi kuvatsigiri vavo vanga vachisvika zviuru zvishanu. Vachi United Nations inounza achiremerera kusarudzo.
Asi vatoda kuti vekune dzimwe nyika vauya kuzoona sarudzo. Ndakaudza kuti United Nations yaifanira kunge yakakokwa haisati yakokwa. Patakati sarudzo dzedu kuti dzive nechimiro dzinofanira kuonekwa nekune dzimwe nyika. Kuti zvifadze vamwe zvifadze isu. Kuti zviwirirane kuti tose tine sarudzo dziri kufamba zvakadi.
Sachigaro wevesin vaAndrew Makoni vanoti United Nations inowanzouya kuzotungamira sarudzo zvikuru kana nyika ichangobva muhondo.
Asi kana yakada kuti kana maconditions acho ari kuitwa maelections ari akaita sokuti kwava kutoda peace mission yekunge iripo. Ndopanonge panopinda wana UN nokuti ndo vane mapeace missions akawanda vatinoona ari achishanda munyika dzakasiyana siyana. UN missions dzinowanzouya kuno kune kukanyabuda violence yakanyaya senge for instance kana pakanzi panoita maelections kuSudan.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vachakunda vamunangagwa zvine mutsindo rwendo rwuno.
Manawe takamurova muna 2018 munozviziva akazonoponera kuconstitutional court. Zvino gore rino takati haiwa isu hatisi zvinoenda kucourt, toda kumurova zvokuti iye ndiye unoenda kucourt.
Asi vakapanobata chigaro chemukuru webazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo rinokunda.
ZANU-PF iri kukurudzira runyararo, ZANU-PF iri kukurudzira kubatana. ZANU-PF iri kutaura kuti mhirizhonga inotikanganisa basa redu rekuvaka nyika ratiri kuita nounyanzvi tikatungamirwa navamunangagwa. Saka ZANU-PF hatitodi isu musindo, tinotoda maelections ane runyararo. Tinoita musindo wei isu takatokunda zviri pachena kuti tichakunda. Vamwe marala avari kuita vanhu vachitadza kuzadza nzvimbo dzinopinda vanhu 4,000 isusu hatina rali yatiri kukwanisa kutova nekutemwa nemusoro kuti toitira papi nenyaya yekuti tikushaya nzvimbo inokwana vanhu vedu kuti vaungane.
Vachamisa vati nyika ino inoda kuti vemapato ezvematongerwo enyika vashande pamwe chete. Nokudaro vanoti vakakunda vachaita kuti mutungamiri webato rezanupf ave nechigaro muparamende.
Unofanira kubatanidza nzvimbo dzose maregions ose, kwete kuti wotorove kwako chete kana vebato rako. Isu tapinda one of the things that tagadzira tichigadzira upfumi hwenyika is to be tolerant. Opposition munangagwa nezanu pf toda kuva creatora sitre opposition leader ndichivashedza kustate house vanhu vachizoona kuti hurumende inofamba sei.
Asi izvi zvinonzi nemutauri wavamunangagwa vageorge Charamba zvakarambwa navachamisa zvakapa kuti vape chigaro ichi kuna vadouglas monzora vemdc. Mumwe wechidiki webato reTCC apinda musangano wanhasi valazarus kimbini vanoti vafara nemashoko avachamisa panyaya yeminda.
Ndinotenda vachamisa vari kuuya neshandiko. Mukomana wechidiki hatina kusiyana nemakore akawanda asi ari kuramba achitaura development kune generation iri kuku.
Zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kucross date kuhange kumatebhelei north uko vaita musangano nevatsigiri vebato ravo. Musangano wanhasi wamboda kukanganiswa nenhengo dzebato rezanupf apo dzadai dzamapurisa dzichiti nhengo dzeTCC dziri kuvadenha. Asi mapurisa auya akaona pasina mhirizhonga yanga ichitaurwa iyi. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi, ndini Nunurai Jena.